Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 9/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Masangano akazvimirira oga osangana muCape Town mukuzeya nyaya yezvicherwa. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rofara nekupangana mazano kwenhengo dzedare reparamende kubva kuMalawi neZimbabwe. Vanhu vafa mukudengenyeka kwenyika muTurkey neSyria vave neuwandu zvinosvika pazviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vakaita semutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi, makurukota ehurumende, vamiririri vedzimwe nyika nevamwe vari munyaya dzezvicherwa vari kupinda mumusangano mukuru kuSouth Africa weInvesting Africa Mining Indaba. Zimbabwe iri kumiririrwa negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando. Musangano uyu wakatanga nemusi wemuvhuro uye unopera nhasi. Vachitaura pamusangano uyu vaRamaphosa vati kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kuri kukanganisa zvikuru mabasa ekuchera zviwanikwa munyika mavo. Vakati izvi zvakazopa kuti vemigodhi vabvumidzwe kuzvitengera magetsi avo vega. Kumucheto kwemusangano uyu, masangano akazvimirira oga ari kuitawo musangano wekutsvaga nzira dzokutora nadzo zvicherwa weAlternative Mining Indaba uyo uri kuitirwa muCape Town makare muSouth Africa. Masangano ane chitsama anonzi akabva kuZimbabwe ari kupindawo mumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu.
Musangano uyu unonzi Alternative Mining Indaba wakatangwa mugore ra2010 uchiitwa neFellowship of Council of Churches in South Africa ne Tax Justice Network ndo vakatanga. Musangano unoitwa panenge pachiitwawo musangano unonzi Mining Indaba. Mining Indaba inounganidza mahurumende, maminister of mines nemadelegations avo pamwe chete nemamining investors, mamining companies vanosangana muCape Town muna February gore rega rega pavanenge vachitaura pamusoro pemikana yekumaina muAfrica. Saka vanobva from all over the world vachiuya kuzosangana nehurumende dzemuAfrica ndo panoitwa madeal emining. Saka Alternative Mining Indaba inosanganawo muguta rimwe chetero asi munzvimbo yakasiyana. Pari zvine riri kusangana kuUniversity of Cape Town ndopa vanenge vari kushoropodza zviri kuitika mumamining communities munharaunda dziri kucherwa.
Ndivanani vanopinda musangano uyu vaMaguru?
Panouya vanhu vakasiyana siyana zvikuru sei ma civil society organizations, panouya ma community vanhu vanomiririra nharaunda dziri kucherwa kana kuti dziri kudrainwa oil negas muAfrica, vachitaurawo nhuna dzavo dzavari kusangana nadzo, kukanganiswa kwenharaunda, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, kwozotiwo nhamo yeurombo munzvimbo dziri kubuda upfumi huri kupfumisa vamwe vanhu vari kure uye vari muzvinzvimbo zvepamusoro.
Chii chikuru chiri kutaurwa nezvacho pamusangano uyu?
Tichitarisa donzo reAlternative Mining Indaba, chikuru chinenge chichitaurwa pano matestimony uye nekuzeya zviri kuitika munyika pamusoro pemining saka hapana chatingati isusu Zimbabwe inonyanya kubenefita kunze kwekutongoti macommunity anenge ari kutsvaga rutsigiro uyewo nekushambadza matambudziko avo kuti vari kure vanzwisisewo
chii chamungati chiri kutadzisa budiriro munharaunda dzine zvicherwa munyika
dambudziko riri kutitadzisa kuti tisabudirire kubva kumining chekutanga chirwere chinobata Africa yese zvayo nekuti hatina nyika dzakawanda dziri kuratidza budiriro kubva kumining tine makesi mashoma akaita seBotswana ukatarisa Botswana chinoita kuti ibudirire ndechekuti maminerals eBotswana haasi esangano riri kutonga bato riri kutonga haasi evatungamiri vane power kana kuti vane zvombo mauto eBotswana hupfumi hwenyika Botswana inotungamira pasi rese kana chitarisa nyaya dzemadiamonds nyaya dzetransparency saka isusu zvedu muZimbabwe dambudziko redu nderekuti chinhu chekutanga ipolitics maminerals edu ndiye mapoliticians mainvestor anouya muZimbabwe anotanga kutongozikana kunzi kune kambani yakati vapinda muZimbabwe inonzi organized crime Zimbabwe is a crime scene inzvimbo yekuparwa mhosva yekuba upfumi hwenyika nyika yese zvayo saka muri kuona kuti ukaenda kwese kwamutoko kwacho kunonzi kuri kubva black granite kubva muna 1972 hapana kana road kana 1 kilometer zvayo inonzi yakavako une mari yeblack granite hapana
avo vanga vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare muCape Town muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare reparamende rakabatana nesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Women's Coalition of Zimbabwe neOxfam vakaronga musangano pakati penhengo dzeparamende dzechidzimai kubva kuMalawi nemuZimbabwe wakanangana nekugovana pfungwa. Marvelous Mutlanganya uye weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai Re Women's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzare Stavile Dewa.
Isusu the Women's Academy for Leadership and Political Excellence, takabatana ne Women's Coalition of Zimbabwe, ne Oxfam Zimbabwe, ne Parliament of Zimbabwe, ne Minister of Women's Affairs, ne Zimbabwe Gender Commission. Takashanyirwa ne ma MPs echidzimai arikubva kuMalawi, avo vanosanganisira tu ma deputy ministers nema representatives a ministry of gender ne civil society yekuMalawi avo vakauya kuzodzidzawo nenyaya dze leadership political participation emadzimai muZimbabwe nenyaya kuti tingaite sei kuti Zimbabwe neMalawi tibatane kukurudzira nyaya yekuachievewa kwegender equality nasi tanga tiri kwaMtasa North kwa honorable Madiwa kwatanchiona kuti basa rakawanda ravari kuita kushanda nemadzimai ari kuita zvekurima vachivasumudzira vachivalinkawo nemamarkets kuti vazokwanisawo kuzvimiririra nekupinda maleadership positions
zvii zvimwe zvamakwanisa kuita muzuva ranhasi nyanya takatarisa madzimai vari munyika vari pamabasa epamusoro
tazopedza zuva redu nekunomita First Lady amai Auxilium Mnangagwa avo vasanganawo zvakare nevatungamiriri vabva kuMalawi nedelegation yedu yemuZimbabwe vafara zvikuru kusangana nemadzimai aya and chikuru chabuda mumeeting yataita navo ndeyekuti vaimbisa kuti ivo semudzimai aimbova muleadership position saMP varuda kushanda nemadzimai ese zvisinei nekuti vanobva kupolitical party yipi kuti vabatsire kuti madzimai izvozvi ari maMPs adzoke pazvinzvimbo zvavo nekuwedzera nhamba dzemadzimai achapinda musarudzo dzatakatarisana nadzo
tiri kunzwa kuti pane musangano mukuru wamuchange muri kupinda nemadzimai aya mangwana musangano upi uyu
mangwana tinenge tinawo futi vaenzi vedu kune multi political party gender conference on women political participation iyo iri kuitwa muno maHarare tichasangana nemasecretary generals ema political parties chichisimbaradza nyaya yekuti zvatatarisana nesarudzo ma political parties nga create environment inobvumidza madzimai kuti arane for leadership positions vasinga rohwe vasinga tukwe vasinga shungurudzwe vachizadzisa zvinotaurwa ne section 1756 and 80 ye constitution ye Zimbabwe inotaura nyaya ye gender equality. Yimwe timi yedu zvakare yevayenzi ichaenda kumangura kumashonaland west kuno visita futi imwe constituency inotungamirirwa nemudzimai vachinoona kuti zvii zviri kuitwa kusumudzira madzimai kusumudzira vechidiki nekuti vanhu vagarisane zvakanaka vachinzwisisa kukosha kwakaita kusapota madzimai.
Iyo nyika yeZimbabwe yakambochanya here kuMalawi sezviri kuita madzimai aya ari kubva kuMalawi?
Vanhu vekuMalawi vati visitira madzimai vari mutungamiriri ava nekuti isusu gore rakapera muna October takasumukawo tiri delegation ye Women's Movement, Ministry of Women's Affairs, Zimbabwe Gender Commission ne parliament yedu ichilidwa ne Women's Caucus inotungamirwa na Honorable Kwaramba. Tikaenda kuMalawi tikanodzidza zvakawanda zvakanaka zvavanoita kubudikidza kusumudzira kodzero dzemadzimai. Takaona basa rakawanda ravari kuita kuti vapedze nyaya dzemachild marriages. Tikaonawo zvakanaka futi zvavari kuita kuti vari kukwanisa kunegotiate makey leadership positions sayakaita sa Speaker of Parliament. Speaker of Parliament vekuMalawi mudzimai uyo akauya mushure mekunge madzimai abatana akanegotiate for my leadership positions ari key.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzare Stabile Dewa, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuHarare. Mumwe mwana wekuGlen Nora, Tawana Norbert Muyengwa, akayeredzwa nemvura nemusi wemuvhuro ndokufa murwizi mukuvisi muHarare achidigidha nevamwe vake. Taedza kubata vabereki vake asi hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharembozha yamai vake yanga isiri kupinda. Hatinawo kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi tabata mumiririri weGlen Nora mudare reparamende vaWellington Chikombo vebato rinopikisa Resistance Coalition for Change.
SeGlen Nora tabaiwa nerakagomarara mushure mekunga mwana anonzi Tawana Norbert Muyengwa akayeredzwa nemvura musi wesvondo nguva dzemasikati 1 PM. Chakaitika ndechekuti vana ava vakaronga kuenda kunotuhwina, saka vakatorana vari 8 paushamwari hwavo kabva vati hande tinotuhwina murwizi mamukuvisi.
Vainge vaudza vabereki vavo here nezvekuda kuenda kunotiwina?
Havana umwe vakaoneka, vakangoenda sevana. Saka vaenda ukoko vakanosvika kabva vapinda murwizi. Vapinda murwizi mwana uyu Norbert kanga kuri kwekutanga kuti aite zvemaduhwino, anga asambotuhwina muupenyu hwake. Saka vanoti vana ava vakatuhwina kumaminitsi anoita 10 varimo vachituhwina, asi nenguva isipi kwakazoya dutu remvura yakawandisa ndiyo yakavakukura vese. Saka vakukura vese, vamwe vakayeredzwa pechinhambo chakati o kabva vabuda vechibata tsanga vachienda panze, asi Norbert haana kukunda akabva anyura.
Ko mapurisa aya anobatsira vanenge vanyura mumvura vakauyawo kuzokubatsira here?
Vakauya vakaongororawo vakati nemamiri akaita mvura yakawandisa zvakare yakasviba, saka mwana hatikwanisi kuti tingamuona nhasi. Saka vakati neunyanzvi hwavo zvinoda 48 hours kuti mwana kana achinga aripo ari mumvura umu anezenge apamusoro pemvura, nguva iyoyo anenge arisha stage yedecomposition kana kuti miri wake unenge washata kureva kuti anenge akukandwa pamusoro pemvura. Vechingopedza ipapo vakabva vaenda. Ndopatamukira zvakare nachitsvaga ichingotedza nzizi vanhu vese vachibatsirana munharaunda kusvika pazoitawo anga achidhiraivha achipfuura nepabridge rinonzi Amalinda.
Riri papi chaizvo iri?
Rinobva muGlenview 7 kana muGlen Nora richienda kune ushokunze. Ndopaaona munhu achiyeredzwa nemvura. Saka ndopaona munhu achiyeredzwa mvura kabva aridza mhere achityaira kudaro. Saka pasi pebridge papinda munhu apa. So vanhu vanga vari ipapo ndopavazonojambira kunomudhaivhira pinda mvura kabva atorwa echibuda panze.
mumiririri weGlenora mudare reparamende vaWellington Chikombo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Pepa nhau repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti vachuchisi vehurumende veNational Prosecuting Authority vari kuti vari kushaya humbowo wekuroverera muzvare yendugeta rushwaya mhosva yavari kupomerwa panyaya yavari kunzi vaida kuita uori nekuba goridhe rinoda kusvika makilograms matanhatu nezvika zvipfumbamwe kana kuti 6.9 kgs ravakabatwa vainaro panhandare yendege muHarare. Mutauriri wevachuchisi vatawanda zvekare vakaudza musangano wakarongwa nesangano rinorwisa uori reTransparency International kuti hapana humbowo hwekurovererawo vaimbova gurukota rezvevashandi amai Priska Mupfumira. Pepa nhau reHerald rine nyaya yekuti mutumbi wegamba renyika retired Brigadier General Marcus Walter Kananga uri kuendeswa kuRhodesville Roman Catholic muHarare kusati waendeswa kumarinda eHeroes Acre. Vakananga vakashaikira kuhope vari kumusha kwavo kuguruve kumashonaland central. MuChronicle mune nyaya yekuti magetsi ari kugadzirwa kukariba awedzera nezvikamu makumi mana kubva muzana sezvo mvura yati wandei mudhamu iri. Zimbabwe Power Company mumashoko kuvatori venhau inoti magetsi awedzerwa kubva pa 250 megawatts kusvika pa 350 megawatts. Mukupeta zviri mumapepanhau, pepanhau reNewsday rine nyaya yekuti vari kurwara nechirwere cheitsvo vaine insurance yePremier Services Medical Aid Scheme vari kutadza kurapwa sezvo vakoti vari kuramwa mabasa. Mutauriri wePSMI atenda kuti vashandi vari kuramwa mabasa. Tochienda kunguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Tine zvekutaura zvidokodoko pastudio 7 apo. Tine zvekutaura zvidokodoko zvinoti vadamba vari kungotaura zvavo kungoti asi munhu ori mupati asi MDC munzora iyo yakatofei pano chambotodzoka kuti vavhotere MDC vachavhotera vari vaviri ndokuti vazoziva kuti izvo zvavakaita zvakashata vangavhoteri ZANU-PF tinenge mazotivhoterei ZANU-PF yese saka vomunzora kutopedza zvavo nguva ngaipedze nguva chaiko ndatenda.
PaStudio 7 murisei kuha regai tingotaura padikidiki patangotaura regai titangire na uyo anonzi Tafadzwa Mugwadi. Tafadzwa Mugwadi ndiwe wega wasara kuzanupiyefu touya tokugara pachiripo CC uku mwana munyowano ndiyakudiwa nevanhu isusu kana uchiti wewe vanhu vari kutida vanhu vanaani vari kukudai isusu hatikudi. Vanhu vari kutaura kuti vari kukudai ndevapi isusu hatikudii nechipati chenyika hatitombokudii zvachose munozviziva imi kuti hatikudii makazviona 2018 hatina kumbokuvhotera here asi unongofamba uchitaura e vanhu vari kutida vanhu vanaaniva itai kamusangano muno kuti vanhu vanouya here kumusangano kwei hatiiku bhozi hatikudii isusu tinonovhotera chamisa taakuda new party. Kozoita kumapurisa uko hanyaya yemapurisa mapurisa musikita basa dhama kumbaro uku ndiye anotengesa mbanji ndiye anotengesa madrugs wafara dhama asi ari iko kumbaro uku endai kamunomufunga kumbaro uku muri kumuregera sei mapurisa mukupiwa mari anenge mapurisa pamatapi police station vari kupiwa mari nadhama vari kupiwa mari dhama anototengesa mbanji paipai zvokutoti tese tumaruma zvuma zvinozotanga kana kuda kumusecha ka anenge atotipirwa netumapurisa tepamatapi toti uori mapurisa pamatapi police station ndizvozvo zvega zvatinazvo.
Masuka sepastudio 7 pano ine zvangu ndinofara nokuona nyaya dzinotaurwa nevanhu vekuamerica masurvey vakaita iva kuti vachamisa ndovaakudiwa. Hapana munhu angambofarira munhu echiziva kuti ndogara munyika muno handina kana employment handina kana vana vanoenda kuchikoro zvisina mari andina kana chekudya mumba tambudzika vanhu vese vanotambudzika vanhu chino chitiza kwende kunyika hapana nyika isina Zimbabwe in the world wakambozviona papi izvozvo saka vakasurvey vakaona kuti triple C inenge yakufamba mberi nokudiwa nevanhu havana kumbonyepa asi zvinofungwa nezanopfepfu ndezvekuti ichagara pakusvika kwanzi madhoka ava nenyanga zvinova izvo ndo zvokuti vanodzigara ndo kuti ndivana mwari here kana ma they are doing a judgmentally job kana kuti vanoita seanyasi kuziva zvakanaka because how can you say vanhu vari kuakirwa marodhi rodhi racho rinovako munenzara here vanhu vanopiwa marimu kuaka marodhi imomo marodhi acho anoitwa nemasemeri asina kana kumbosimba ekutoona kuti mavhoti akusodera vanhu votanga zvemavhoti zvemarodhi ha imwe here gai timboona zvinodii
tenge takambonzwa kuti hurumende ichapindira panhau dzekubhadhara maschool fees vabereki vese vari kumaruzevha zvino zvazvangu kuti nyaya toita sei koro zvacho zvadhura $60 mwenezi wati 4 ameno toita sei chikafu chiri kudhura 500 something 50 kg kazi $60 yevana vechikoro tinozvikunda izvi zvinotoreva kuti pane chimwe chichatorengwa aidha vana kana kuti chikafu asi chikafu chiri obvious hapana munhu anorarama asingati tichangotengawo chikafu chacho kana tichiwana 500 yacho iyo tichiwana hausi kuzoita
vanhu vestudio makadi kustudio 7 aiwa tinokutendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi aiwa tinokutendai ina hangu nyaya yangu iripo pamapurisa avo vari kusunga zvinodhaka vari kusunga vanhu vezvinodhaka avo ngavasunge vanhu vanosapuraya zvinodhaka bekuti zvinodhaka izvo zviri kusapuraya kubva kuvakuru vemuhurumende imomo kubva kuvakuru vemamwe mapurisa imomo saka ndo ngavasunge vanhu ivo avo vasunge ikoko kumasapurayawo titase kuchikonzero chaita musoro uteme vanhu ivo avo ngavasungwe vari kusapuraya kwete kusunga munhu ari kungotenga ukabhora kembanja achiputa ukada prazi kana kabhodhoro keborongo ngavasunge ekizekiti kuri kubva zvinhu vanokuziva ivo vanotokuziva mapurisa ivavo hakusi kuti kudii vanotokuziva kuti apa panosapuraya panosabhati vanosvika vachipiwa mari vachisiya vanhu ivavo vonosunga munhu ari kuzviputira mbanje musireto asi padzabva vachipaziva mapurisa ngaasunge vanhu vari kuri kusapurayiwa kuri kubva zvinodhaka vari kukuziva ndonga kusungwa ikoko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tokuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muamerica mushure mekutura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti state of the union address nezuro vabiden vabva vatanga kutenderera kumatunhu anotarisirwa kukwikwidzana zvakasimba musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rinouya akaita sewisconsin neflorida kuwisconsin vabiden vaudza vanhu kuti vasimudzira maindastry kwete zviri kutaurwa nevemarepublicans zvekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi mutauriri wedare rehouse of representatives vakevin mccarthy vanoti zviri kutaurwa navabiden kuedza kugadzirisa upfumi hazvisi kushanda sezvo vachiti mitengo yezvinhu iri kudhura mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo eliot masocha kuti tinzwe maonero avo
vabaidheni vakananga pakusvitsa shoko kunotambidza shoko kuvaridzi varo maamerican citizen vari kwavanenge vari kungava kumatauni mamwe okuti sokuziva kwedu ruzhinji rwacho runogona kunge rukusina kuwana nguva yokuva wano kuvateerera patv asi ndo magariro avanogara vachiita vatungamiriri veamerica kuti pavanotaura patv paya vari kumuzinda wavo kuwashington uko vanozoronga kuchifamba neshoko ravo kuvanhu kunosangana navanhu 1-1 vachitsinhira zvavanenge vakataura kwavanenge vakataura vachiratidza zvekare zvimwe zvirongwa zvavanenge vakaita muutongi hwavo zvinenge zviri kwavanenge vaenda kuvahiko kunokuti vamwe vanhu vanogona kunge vasingazvioni purezidendi akazoendako kunotendeka kuti aiwa handichi munoona migwagwa iyi handichi munoona mabridge aya handichi munoona maairports aya handichi munoona indaneti yaminayo iyi ndizvo zviya zvandainge nichitaura ndiri kuWashington uku
ko vamwe vari kuti vaBiden yave harawa munoonawo sei vari kuti vakura dai vachizorora varega kuramba vachitsvaka kupinda musarudzo dzegore rinouya idzi
vamwe vanogona kuti zera ravo vachada zvekuti vapinde musarudzo dzegore rinouya hongu zvinogona kuitika chaizvo nokuti handivo vega vakura vatiramba vakuravo zvekare kukuraka ndokunokuwanza kwanzi ndo mune mine experience imomo zvekare tinoziva kuti isu utongi hwapurezidendi kunyanya purezidendi weamerica haatongi ari ega masimba ake masimba hutongi hweamerica anenge anogovanwa pakati pedzimba nhatu kubva kusenate uko nokucongress uko kuzoenda imomo White House kuchizoenda zvekare kumajaji ekusupreme court saka masimba acho ayaya haaneino kukura kwomunhu
saka muri kuti here imi vaBiden vanogona kudero vari kusori mugwara rekutanga kukambenira sarudzo dziri kuuya
chaizvo chaizvo vari mugwara rokutotanga kukambenira sarudzo dzichiri kuuya kubvira pakutaura kwavaiita vachitendeka ivo zvirongwa zvikuru zvavakaita vachisimbidzira chaizvo kuti vanhu varombo ndo vakanangana noutungamiriri hwangu vozobvapo votoita marari ipapo vachisumuka neshoko ravo iroro saka tikanatsokuzvitarisa tichaona kuti shoko ravaitaura ivo vachitaura kuvari kuWashington ndiyo yavachafamba nayo kusvika paitwa maelection egore rinouya nokuti vanenge vaine uboo hwacho hwekuti izvi zvandakataura ndanga ndisinganyepi zvandinoda kuti muchindisarudza zvekare ndichipfuurira mberi nezvirongwa zvakaita sezvizvi vakataura ivo kudhurawo kunoita zvino asi vakabva vadi vazvidhifendi vakati aiwaka ndakaunza mabasa vanoda kusevenza ngavasevenze saka tichitarisa zveeji yavo kukura kwavo uku tinoona kuti mutevedzeri wavo amai Kamala Harris vane zera rechidikivo rokuti vanenge vachivabatsira pamwe chete navanhu vavakasarudza kuti vavabetsere hadzisiwo harahwa dzasvika kwavari ikoko saka kugona utungamiriri kumwe kunogona kusaenderana nokukura kwomunhu
munoonawo sekuti vangakunda here muutungamiriri hwavo nebato ravo iri musarudzo dzinouya idzi
vane mukana wokukunda tichitarisa isu mamiriro akaita pati yamarepublican kuti vatirambo vanenge pavakapinda vakavhiringa zvinhu zvomupati vanhu vakakonana chaizvo zvekare vari kuda zvekudzoka kuzokambena vatirambo vamwe vavo vakuru vomurepublican party vakatotanga nokutotukana navo saka madivision iwayo pamwe chete nokuzoenda kumaprimary election kuchaitwa namarepublican party madhemokrats haaendi kumaprimary election nokuti purezidendi wavo ndiye uri kutonga zvinobva zvatowedzera kuudzamu hwokuparadzanisa vanhu vemumarepublican
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vange vari parunhare kuOhio nestudio 7 titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi masangano akazvimirira oga osangana muCape Town kuzeya nyaya yezvicherwa sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rofara nekupangana mazano kwenhengo dzidare reparamende kubva kumalawi nezimbabwe vanhu vafa mukudengenyeka kwenyika muTurkey neSyria vave neuwandu hunosvika pazviuru 12 kana kuti 12,000 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko aChris Gande achikupai nhau dzeisindevele.